Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti zana makumi matatu nevanomwe pasali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipingaidzo zvavachasangana nazvo. Munyori mubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefforts hurongwa hwese huri kuitwa kuti zvinhu zviti zvakanaka zvichaita kuti vasanyanyo kuenda kunze vachisiya nyika ichisafa.
Asi vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generally muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu ekuAmerica, $250 pamwe chete nemamiriyoni maviri emadhora emunyika, kana kuti $2 million pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushayi iswa zvikwanisiro zvebasa zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa chekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kunguzi vanhu vese vakasara vakabuda, isu tinoda kubatsira vedu vemuno.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere, muzvare Theuma Mucharima, vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko, iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka, nekuti nesi ndinovimbisa kuti calling, ende ndanga ndine passion nedzis profession. Saka inini I love my patients chekuti ndinovimbisa kuti aiwa ndinenge ndibata mapatients zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira. Zvinhu izvozvo zvichagadzirwa, tinoona sekunge zvinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Komisheni inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatora danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.